kazhinji ona rugare rwauya chose chose tofara Zimbabwe yose yotopembera inganhasi tofara marutenga nazvanyana zvetukaiwo tipembere wenyambira svika pedyo uitewo makorokoto Majinji, ona rugare rwauya, chose chose tofara. Ona rugare rwauya, chose chose tofara. Zimbabwe yose yotopembera, inganhasi tofara. Zimbabwe yose yotopembera, inganhasi tofara. Marutenga nazvanyana, zvetukaiwo tipembere. Marutenga nazvanyana, zvetukaiwo tipembere. Wenyambira svika pedyo, uitewo makorokoto. Wenyambira svika pedyo, uitewo makorokoto. Canto parais e mamãe we canto pembera na mãe we canto parais e mamãe we canto pembera Zvetukaiwo tipembere, wenyambira svika pedyo, uitewo makorokoto.